keep it logged and loaded. It's DJ Muna in the mix.
Yeah, 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 yeah. Left of front and river. Suka, simplex. First thing, mukati ndoti a umburuzwe. Gato fara a shunguruzwe. Kuneva noruba ma bepi ndiva uze. Mkwetete juse usazo mita zuse. Bodo, abasima monya ndikuze. Bodo, vandoruba ma bepi kovano twe. Mukati wano garane paten. Bodo, chimoko. Bodo, abarowe. Bodo, kana, aiwa. Bodo, kana, aiwa. Bodo, mukata arowe. Gafa ire acheti inina nrowe. Bodo, kana, aiwa. Bodo, kana, aiwa. Wanetana na tonje rai washika pateni woda kutonetsa sarudzai achadza kongadzi pereko ko wanetana na kundai sakasiyana nadudzai iwe kokunorovana na nakodzana ngodzo usamshunguro dzendiwe watenga mabonzo wose murovera kanyaka kunyepa kuti mumba munomo munesi kodzo sei abodo kana aiwa bodo kana aiwa bodo mukazaro we gafaire achitini nandro we bodo kana aiwa bodo kana aiwa o mukataro we gafaire achitini nakwa imimi wa mabebi musazomera sente chenyu kushaira chivanze kana kunopisa jeti mabunze kete kuzoti jeti izvo zvamundivhunze iwewe mukadzi chienda pasi pemurume voice rikataura itari gume asi akakurova woti sele aulume malume malumila abodo kana aiwa bodo kana aiwa mukazaro we gafaire achitini nandro we bodo kana aiwa bodo kana aiwa mukazaro we gafaire achitini nand but first thing mukadzi ndoti aumburudze gato fara ashungurutswe kune vanorova mabebi ndiva udze mukwetete duze usazo mita zuze bodo abasima monya ndikudze bodo vanorova mabebi iko vanotswe mukadzi wanogara nepa 10 bodo chimoko bodo avarowe bodo kana aiwa bodo kana aiwa bodo mukatarowe gafaire achitini nandrowe bodo kana aiwa bodo kana aiwa mukatarowe gafaire achitini nandrowe kana aiwa bodo kana aiwa mukatarowe gafaire achitini nandrowe bodo kana
aiwa bebori kupesa kunge mangoma uje simunza muswe singabonza iwo usambutye singaritambe iwo usambutye ukira karo jini varira kunze kita mangoma uje simunza muswe singabonza iwo usambutye singaritambe iwo usambutye ukira karo jini varira kunze kita mangoma uje simunza muswe singabonza iwo usambutye singaritambe iwo usambutye ukira karo jini varira kunze Bibi, tembe kwa kukwa fanepi Bebo higu simu za ujese Ndiwa higu tangu za ujese Ure kutamba se unengosi Wazoni siya niri paposi Ndiwa higu tangu sanchosi Kutamba kwa kutate ganja kutunga Tembe mkuma uji simu za muswe Reva ponza igwe usambushke Ngari tambe igwe usabutwe Okira karo jini farira kunze Tembe mkuma uji simu za muswe Reva ponza igwe usambushke Ngari tambe igwe usabutwe Okira karo jini farira kunze Uno, tamba kuta sewe ikure muka usasu Waini ravana nekure rutandino Jamuka manjeni ndino chukane kuti Mweveri wako zere tabu Ndizo zanzinga de Ndizo zanzinga de Baby nini andizo mbode Tamba kwa jo hauzo mbode Tamba kuma ujisimu za muswe Reva ponza igwe usambushke Ngari tambe igwe usabutwe Okira karo jini farira kunze Kitamba nguma uji simu za muswe Reva ponza igwe usambushke Ngari tambe igwe usabutwe Okira karo jini farira kunze Baby uzani weste actor Baby ndakubude ni weshine Baby urigu cheka kunge twine Baby urigu pisa kunge ein Kitamba nguma uji simu za muswe Sunga ponza igwe usambushke Ngari tambe igwe usambushke Okira karo jini farira kunze tamba ngoma uji simu zamuzwe Reva ponza iwe usamushke Ngari tambe iwe usabuzwe Apira karo jini farira guze Tamba ngoma uji simu zamuzwe Reva ponza iwe usamushke Ngari tambe iwe usabuzwe Apira karo jini farira guze
See anybody down.
Arisha ne sarenda iri usina kutenga diringi kutenga diringi Unochonera kuti vanhu vagokuziya vane mbiri kumangoma ndovegavatiya kwete nekuti mangoma vanoaziya asi vane lingi ndosaka muchivaziva asi variko vari nani vane ngoma dziri nani vanoimba zviri nani asi zivikanwe ariko machambiani ariko manamba ani variko vane patani asi zivikanwe Dance macho mune corruption Vanogona ngoma vanonyatso kudzirova Vagere mumarokeshani Kunoshanda chifesi kuti unonzani Unogara kupi ende unotamba nani Usingazivi kanobudisa mari Usina mari vabaisha mwari Makwikwi ndozvinhu zvauraya dance Zvinhu zvatishoresa nemavanzi Zvaita kuti tiperere musanzi Titadze kuita indanationary dance Zvinhu zvatishoresa nemaparenzi Zvonzi zimudhanzo iri kuimbwa binzi Ndinozviziva zvitaure ndichiti hanzi Ndosaka takutadza kutora chibhanzi Uchifunga kuti ndiri kukunyepera Vangani vapisa wani yevavapera Nekuti tarenda ravo nderekufojera Vota tarika votadza kupira manera Vamwe voti ndakudhisa handizviziyeni Kush King ini ndinongo sasa fan Azvitora pesinari I don't care I think mandinzwa loud and clear Variko vari nani Vane ngoma dziri nani Vanoimba zviri nani Asi zivikanwe Ariko machambiani Ariko manamba ani Variko vane patani Asi zivikanwe Disaimi imi hakushanda ringi Hakushanda ringi Arishande tarenda iri usina kutenga diringi Kutenga diringi Unotonyora kuti vanhu vagokuziya Vane mbiri kumangoma ndovegavatiya Kwete nekuti mangoma vanoaziya Asi vane lingi ndosaka muchivaziva Asi variko vari nani Vane ngoma dziri nani Vanoimba zviri nani Asi zivikanwe Ariko machambiani Ariko manamba ani Variko vane patani Asi zivikanwe Variko vari nani Vane ngoma dziri nani Vanoimba zviri nani Amaru wangadu